I felt that I was unfairly treated, and during the meeting, I just stormed out. It broke my heart that my being HIV positive had not affected anything that I was doing in church. I felt really bad. Ndakabatikana, ndikunyepere, ndakabatikana. Saka zvakandichinja muchiro nanhasi. Church iyo ndakasiya, asi ndikutoziva kuti ndingaendeipi imwe church iyoyo yekuti handishoro. Saka zvinhu zvatinosangana nazvo, vanhu vari kurarama neutachiwana, kuti unojudgwa uchidii. Asi ini hapana zvazvainditadzisa. Ndaingoramba ndichiimbawo. Asi vanhu vakasvika pakundijudga zvokuzviumbiriswa muchechi. Saida dambudziko randakasangana naro, zvinondinetsa kurangandishungurudza iroro.